mutauriri wekanzuro yeguta regweru muzvare vemba yechingwaramse vati kanzuro yange yakatara zuva ranhasi sezuva richatanga kushanda nzvimbo yekudzanai bus terminus iyo yakavakwa patsva asi zvambosendekwa parutivi nekuda kwekuveko kwechirwere checovid-19.
Ndo zvatanga takatarisira nekuti pakatopera kugadzirwa asi nekuda kwemitemo yakaiswa enyaya yecovid-19 iriko hatina kukwanisa kunge tichivhura nhasi saka tichamirira kuti tinzwe kuti mutungamiriri wenyika yezimbabwe vachati chii maringe nemitemo yakatarwa maringe nedenda recovid-19 tinenge tichingoona kuti zvakamira sei kana zvichinge zvaananiwo ndopatichavhura
mukuru wezvekufambiswa kwemabasa mukambani yebentouch iyo yakavaka nzvimbo iyi vadavid kuda kwashe vaudza studio 7 kuti vange vagadzirira kuti nzvimbo iyi itange kushanda sezvo vakapedza kuita basa rakawanda raka kosha. Vati kumbosendekwa parutivi kwekuvhurwa kwenzvimbo iyi kuchava pamukana wekunyatsokwenenzvera zvose zvinodiwa kupedziswa.
Macases edu ecovid awedzera. So in line with that directive nezvakataurwa nemukuru neguidance yatapiwa necouncil nekuoffice kwaminister of state, we've delayed opening. Asi sezvamurungoona basa ratopera kwangoitawo matouch-ups, but as it is, we are ready for opening. Once tangounzwa kuti right zuva rakadai, we'll be ready to sign up my vendors, kana intercity travel ban yasumudzwa, mabhazi anenge akwanisa kuuya achikwanisa kupfuura nemuno.
Vakuda kwashe vati chikamu chekutanga chenzvimbo yemusika chekudzanai bus terminus chinokwana vanhu 503 vanotengesa, uye chikamu chechipiri icho vati vachatanga kuvaka munguva pfupi iri kutevera chichange chichikwana vanhu 503.
My stalls edu akavakwa in COVID compliance. Each vendor ane enough space to be 2 meters away from the next vendor. Chinu che COVID chichinu charamba chinesu. Saka patai waka, taka waka tine this in mind.
Zvichaka daro, urumende nezuro yaka zivisa onezwe kumbosende kwa paru TV kwe Zimbabwe International Trade Fair kana kuti ZITF. Gungano iri, range richifanurwa kuitwa mwedzi uno, asirave kuzoitwa mwedzi uno uya. Mukuru wezITF vaNicholas Ndebele vaudza Studio 7 parunare kuti icho kwadi kuti gungano iri rambosendekwa parutivi nekuda kwekutekeshera kwechirwere checovid-19. Mudzidzisi wezvidzidzo zvepamusoro zveupfumi vari muongorori yakazvimirira vaFelix Chari vanoti kupararira kwecovid-19 kwave kuvhiringidza zvekare zveupfumi nemararamiro everuzhinji zuva nezuva sezvakaitika pachakatanga kuvepo. Vincent Chakunda, avo vanodzidzisawo zvidzidzo zvepamusoro zveupfumi nebudiriro, vanoti pane kuti hurumende irambe ichitora matanho ekuvhara nyika senzira yekurwisa kupararira kwecovid-19, zvakakosha kuti pave nemafungiro matsva.
Tiri kuda the collective wisdom of government pamwe chete necapitals of industry, the strategic linkages in industry and the informal economy, so that tinoonesana kuti ndezvipi zvatingaita kuti tivhure ikonomi yedu, toregedza business richiwaparata whilst takacontainer the possibility outbreak ye coronavirus.
Vachitaura pazviitiko zvakasiyana mumazuva mashoma apfuura, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa pamwe nemutevedzeri wegurukota rezveutano Dr. John Mangwiro vakati zvakakosha kuti vanhu munyika vabayiwe nhomba yekudzivirira COVID-19, vachiti vashandi vehurumende kunyanya vanogona kumanikidzwa kuti vabayiwe nhomba iyi. Vakambo vegurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vanoti kunyange hazvo zvakakosha kuti vanhu munyika vabayiwe nhomba, hazvizi pamutemo kumanikidza vanhu kuita izvi. Zvakaburitswa nehurumende nezuro zvinoratidza kuti vanhu chiuru nemazana matatu nemakumi matatu nemumwe vakabatwa nechirwere checovid munyika mose. Kusvika nezuro wekare pane vanhu zviuru makumi mana nezvipfumbamwe nemazana masere nemakumi matanhatu nevana 49,864 vakabatwa nechirwere ichi munyika, uye vanhu chiuru nemazana manomwe nemakumi masere nevapfumbamwe kana kuti 1,789 vakafa munyika mose kusvika nezuro. Hurumende yakazivisawo kuti vanhu vabayiwa nhomba yekutanga vave zviuru mazana manomwe nemakumi manomwe nezvinomwe nezana nemakumi mashanu nemumwe 777,151, uye vabayiwa nhomba yepiri vave zviuru mazana mashanu nemakumi mashanu nezvishanu nemazana maviri nemakumi manomwe nevanomwe 555,277. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Ndakamirira Studio 7 Mugweru, ndini Kudzanai Musengi.